This is a clear consensus candidate. It's a disruptive selection method. We said that I'm only from Africa. No, your democracy, I'm sorrow, I tell you, I'm a citizen of us. But you are guy, you are a Simba, you are a Simba. There are no sorrows of my communities, there are no garamunji, but there are no garamunji. Think I'm really worried about you, but I'm not. Saka imasara kumashure izvozvo kana muchungwa taisati zvakapera. Zvakatopera kare vanhu vavuzva vatungamiri vavo. Tangosara neHarare chete neBrewers mumadhorobha makakati aiwa vazhinji vacho vamwe variko kuti nemasiti neMPs. Saka hai hatidi kukurumidza kufurusa kana kushaisa mufaro kune vamwe vachiri kuita basa. Nekuti tiri kuona kuti vanhu vanotsarudza vatungamiri vavanoda zvichatendedzwa muchinguva chakakwana. Asi kumwe kwese uku basa rakapera, takatobura bhodho. Zvokuti kana musina kudya kuratidza kuti maitwa vatorwa. Asi kana muriyope vobwo vari kudya vanoziva kutoti aiwa yakaibva samba kodhi ikapakurwa. Chatosara kwatova kuita isusu vandazva togeza maoko.
Asi mungati vanhu ndo vakasarudza here apa kana kuti vari kusarudza vatungamiri vavanoda, nekuti vamwe vanenge vari kuti vachamisa ndo vanenge vapuwa masimba akawandisa ekuti ndo vanenge vachitoona kuti ndiani akwikwidza.
Zvino vachamisa vava Mwari. Mwari ndo vega vanosarudza vanhu, ndo vane simba guru rokuziva kuti anopinda ndira nekusapinda. Vanhu vasarudza utungamiri hwavo. Indongova mutungamiri changu chete ndiri muchairi wechikepe kuti chinge chifamba zvakanaka. ZANUPF vada kunge vachijairira kuti tivaudze kuti taapakati, taapakati. Bhinya hariudzi hariridzirwi huru kuti uyai kuno. Hauende kumapere woita musangano wamapere. Kuti ichi ndo chirugu changu chembudzishi, ndo mandinozvichengetera umu, ndo mezvikotora umu, ndo mesheche. Wamufaro wakadiko wokufarisa zvakadaro, wokuita muchato nebere kuti bere uya upinde muchirugu changu. Isu hatifambi tichidaro, takavhara takasunga, togara zvichara chitisunga wanosunga dhazeni. Nyika iri kufara, nyika inoziva kuti iri kusarudza vatungamiri vayo. Meso ukanobvunza masabhuku madhishe vabhizinesi vana musina bhizimusi vese munharaunda vemachechi vari kuziva kuti vakapedza uye vari kuronga zvinhu zvavo munharaunda vachiita kumutwavo kugadzira muchato mukuru.
Vamwewo vari kuti rimwe dambudziko ramubato nderekuti vari kutaurira bato vanenge vaita vashoma, zvekuti dzimwe nguva kana vatori venhava vanotombonetseka kuti votaura nani kana vasina kubata vachamisa vasiziva namuzvari maere chete.
Imakambona kuti miromo inoita miviri, handi muromo ndo umwe. Nzeve ndo dzinoita mbiri, maziso ndaita maviri, makumbo maviri, maoko maviri. Muromo ndo umwe, nekuti haungaiti miromo miviri. Mburiyo dzikawandisa hamuzozivi panopinda nemuvengi. Saka tichakarongeka isu, tine mutauriri umwe chete. Ini handitomboridzi mutauriri, ndiri mutungamiriri. Mutauriri ndo aripo nemutevedzeri wake, ndo basa ravo iroro.
Bato renyu rakambovimbisa mazuva apera yekuti mune urongwa hwekuti mumboende kunyika dzemusadhak muchinovapira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mungatiudza kuti zviri kufamba sei paurongwa ivo?
Nyika dzese dzemuno musadhak nemuafrica dzagamuchira, dzava neurongwa, dzava nemazano, dzava nemashoko ezvekuita nesarudzo dzemunyika yezimbabwe. Takavaziisa, tinovaziisa uye tine mufaro kuti zvose zvatakataura nezvose zvatakavapira vanonzwisisa kuti zvechokwadi. Tine dambudziko munyika muno.
Makashanyira nyika dzakasiyana siyana here kana kuti makangotaura neiro gungano racho resadhak chete?
Kutoshanyira kuti titaure kwese. Tichagiri murutsokaka, hakuna chinouya wakagara. Munoziva kuti vakuru vakati hakuna chinouya neronga ngwena inodya chebamba. Zvinoisi hatizedi ngwena, asi takadzidza ipapo kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa nekutoshandirwa